Mazuara nasi hakuna kudzidza kwaitwa muzvikoro zvakawanda zvimwe zvanga zvakavhura masuo azvo zuro zvasvika pakufara nenyaya yekushayikwa kwevarayiridzi muzvikoro zvaita kuti vana vazhinji vadzokerewo kumba. Mumwe vana vanga vagarawo vachitokundikana kuuya kuchikoro nenyaya yekushayiwa mafizi. Saka kutaura kwatiri kuita izvezvi tatichitaura nezvevanhu vari kuzvikoro zviri kunana Gokwe zvasina kwasa kudoma nemazita zvekunoti zvakatovhara masuo avo nehedhimasta chaiye atotakurawo mabhegi ake akadzokera kumba. Saka muzvikoro medu mese hakuna gadziriro dziri kuitwa dzekunyora mazamanishoni sezvakanga zvatarwa nehurumende. Tinoramba tichikurudzira kuti dai mazoya kunyorwa kwemazamanishoni awedzerwa kuenda kugore rinouya.
Matunhu api amungataura kuti akanganiswa nechiitiko ichi?
Matabeleland North neMatabeleland South uye maShonaland East Province ndo maprovinsi anyanyoita kubudirira kwejob action yematicha kusina kunyanyoendwa kubasa zvakanyanya nevarayiridzi. Tichitarisa mastatistics emaurban akaita seHarare neBulawayo anga ari naniwo zvavo asi anosuwisa 8% muHarare asi kunana Matabeleland North yange itori 1% yematicha anga ari naattendance. Zvimwewe zvinhu zviri kuratidza kuti varayiridzi vakatsamwa vakaramwa. Kana ari mamembers edu yamaugamented rotas union of Zimbabwe tikatarisa over 96% yemamembers edu haana kuenda kumabasa zvachose.
Zvii zvikonzero zvikuru zvaita kuti mutadze kudzokera kumabasa? Tichiona kuti hurumende iri kutaurirana nevashandi vayo munguva ino nenyaya dzemihoro.
Varayiridzi havasi kukwanisa kudzokera kumabasa nenyaya yekuti vari kunonga zvozvine muromo. Nhamo yavapisa, havana kana chekubata, havana kana mari yekukwanisa kufambisa kudzokera kwavanoshanda, havana mari yekubhadharira maschool fees vana vavo vanoda kudzokerawo kuzvikoro. Izvo zvaita kuti vashaye kana pekuti vangatangire pape kuti vadzokere vanobatsirana nevana kuti vana vadzidze. Chepiri, pane nyaya yekusaiswa kwezvikwanisiro zvinochengetedza utano hwevarayiridzi nevana muzvikoro. Izvo zvaita kuti vamwe vane madenda avo agara akavanzika vatotya kudzokera kumabasa vachitya kuti vakasvikako vangatapurirwe chirwere cheCOVID-19 vakazoganirwa upenyu hwavo panzira.